manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inosvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga, vamwe vachiti hapana chekupemberera sezvo vanhu vari kushupika. Varwere vari muzvipatara zvehurumende voyaura sezvo muzvipatara izvi musina vanhu vari kuvabatsira. Mudzimai wevaimbove mutungamiriri weAmerica Ambuya Barbara Bush vanotarisirwa kuradzikwa nemugovera mudunhu reTexas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yapemberera kusvitsa makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti hurumende yagadzirira zvakakwana kuti sarudzo dzakachena dziitwe gore rino izvo zvashorwa nemutungamiriri weMDCT vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura munhandare National Sports Stadium manga muchiitirwa mhemberero dzekuzvitonga vamunangagwa vati hurumende yavo yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rino. Vamunangagwa vatiwo mhemberero dzanhasi dzakakosha zvikuru sezvo kari kekutanga kuti mhemberero idzi dziitwe vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasisiri panyanga.
In a few months time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to heed the call of our national anthem and I quote, be exemplar.
Mumwedzi mishoma iri kutevera tichange tiine sarudzo munyika. Ndinoda kukurudzira vatungamiri vemapato kuti vasaite zvemhirizhonga, vatsvake rutsugiro murunyararo uye vasatuke vamwe. Hurumende yangu yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena uye dzakasununguka uye dzinotambirika. Takatokoka vekunze kuti vauye kuzoona tichiita sarudzo dzedu uye vaone tichida zveutongi hwejekerere.
We have invited observers from across the globe to witness our democracy in action.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT vaNelson Chamisa avo vanga varipo pamhemberero idzi. VaChamisa vati miteme yose inobata sarudzo inofanirwa kuvandudzwa vachiti izvi hazvitore nguva kana hurumende yakazvipira kuita sarudzo dziri pachena.
Vamunangagwa vakarasika ipapapa vakutadza kuzvisa nyaya. Nyaya iripo yavataura yekuti kune makondishen, hakuna makondishen. Ndo nyaya tinoda kuti titaure navo tivaudze zvakadzireyo.
Vamunangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza upfumi hwenyika kubudikidza nekusimbaridza nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa pamwe nekusimudzira nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga zvavati zviri kuita kuti makambani pamwe neveruzhinji vaomerwe neupenyu. Asi vaChamisa vashora vamunangagwa vachiti hapana chavataura chinopapundutso kuvashandi vehurumende vari kutambira mari shoma, kunyanya vadzidzisi navanamukoti avo vari kuramwa mabasa. VaChamisa avo vanoti nyaya yerusununguko rweZimbabwe haisi yebato rezanupf chete asi kuti chizvarwa chese cheZimbabwe vatambirwawo nemufaro vakuru neveruzhinji vanga vakazadza nhandare zvekupfachukira zvaita kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvitadze kupinda munhandare iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Nasi mhemberero dzekuzvitonga kuzere muchinoyi dzaitwa zvine mutsauko sezvo nhengo dzebato rinopikisa reMDCT dzanga dziri kunhandare. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeparamende yebato reMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa vagift Chimanikire, imwe yenhengo dzebato iri dzanga dziri munhandare nhasi. Vachimanikire vati vafunga kuzopemberera zuva ranhasi vari muchinoyi nekuti vakambogara nekushanda muchinoyi kwenguva yakareba hondo yerusununguko isati yapera. Vachimanikire vati vafadzwa neurongwa hwanhasi sezvo huine mafungiro matsva ekutora zuva ranhasi seremunhu wese.
Irikuya kwangu kuchinoyi nhasi ka ndakatanga kusoenza muno muchinoyi 1974 ndikazobva 1977 ndakuenda kunze kwenyika nguva yehondo. So kubva kwava ndakaita tangoti nhasi nda kumboono yeuchidza nehistori yeindependence yezimbabwe ndiri kuno kuchinoyi kwandakakurira ndichishanda. I suppose no new dispensation yacho yekuratidza kuti kurwana kuitwa hurumende yedu kwaane chokuita mukati nechi nevatungamiriri vechi vanochengetedza runyararo.
Murongi wezuva ranhasi amai Cecilia Chitiyo vati vakaronga zuva ranhasi vasingatarise zvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikati vanhu vasauye nemaregalia sezvamaona hapana auya neregalia, tikakurudzira kuti munhu wese ngaasununguke kuuya because this is a government thing. This is how we tried to handle it.
Amai Chitiyo vati vacharamba vachiita kuti mhemberero idzi dzipindwe nemunhu wose. Zvichakadaro, nhengo dzebato rezanupf hadzina kufara nekurongwa kwanhasi vachiti nhengo dzavo dzinosanganisira sachigaro wavo vaziyambe ziyambe dzarambidzwa kugara patafura yepamusoro sezvo yanga iri yevemauto. Nhengo idzi dzabva dzaramba mabiko aitirwa pachinoyi University of Technology apo vabuda munhandare mushure mekutaura kwegurukota rezvematunhu vawebhesita Shamhu. Vachimanikire avo vanga vakagara pedyo navaziyambe vati vaziyambe segurukota guru rehurumende vangadai vagara patafura yepamusoro. Asi vaziyambe vati havana basa nepavagadzwa vachiti zvakanaka kugara muvanhu umo vanonzwa zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Ata Chigoriwa.
Paita chipatapata muwhite city apo gurukota redunhu rebulawayo amai Angeline Masuku vambofenda vari pakati pekuverenga mashoko emutungamiriri wenyika ekucherechedza mhemberero yezuva rerusununguko. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Masuku avo vafenda vari pakati pekuverenga mashoko ekucherechedza zuva rerusununguko vazopengenuka mushure mekuongororwa nana mukoti nevamwe vange varipo ndokubva vazoenderera mberi nechirongwa icho change chambomiswa kwenguva inopfuura maminiti makumi matatu. Provincial administrator wedunhu rebulawayo amai Konzani Ncube vaudza mhomho yevanhu vange varipo kuti amai Masuku vaive vaudzwa nachiremba wavo kuti vazorore sezvo vasiri kunzwa zvakanaka, asi nekuda kwekukoshesa zuva ranhasi vaona zvakakodzera kuti vaite basa ravo semazuva ose. VaEdward Nare avo vakarwa hondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachikudza kuzvipira kwaamai Masuku zvakakosha kuti vanhu vateerere miviri yavo pamwe nezvinotaurwa nanachiremba.
Vamwe tanga tanzwa zvisati zvaitika kuti anga asiri kunzwa mushe ende anga akapiwa mazuva kuti azorore navatazani zveupenyu, asi iyeye nemaybe nokuda basa rake akazoti hai regai ndidini ndiende kubasa. Asi zvatingati munhu wose ngaafunde kurespekta advise yamadhokota.
Vamwe vanhu vange varipo pachiitiko ichi vati vauya kuzocherechedza zuva rerusununguko nekuti zuva rakakosha zvikuru munhoroonde yenyika. Mumwe wechidiki muzvare Geraldine Ndabambi vati vanokoshesa zuva rerusununguko nekuti munyika vanhu vanogara murunyararo vakatiwo vanoshuvira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise nyaya yekuti vechidiki vawane mabasa.
Ne hurumende ichairi kutonga takatarisira kuti isi vechidiki tive tichapihwa mukana wekuvhurirwa maindustries. Nekuti mayuthi mazhinji hatina chekuita takatarisira kuti maindustries avhurwe avachaakomodhota mayuthi esakawandisa akagara mumugwagwa. Ndozvatakatarisira panew dispensation ichairipo iri kutonga.
Mumwewo wechidiki ange aripo pachiitiko ichi uye angozvidoma nezita rekuti Privilege ange achitengesa zvekudya uye ati atora mukana wekuungana kwevanhu kuti awane mari.
Ndotengesa machips asi ndosangisa zuva ranhasi ndinoona mukana Independence Day.
Zvichakadaro apo ruzhinji munyika rwange ruchicherechedza zuva rerusununguko vamwe varwere vange vauya kuchipatara cheMpilo Central Hospital vange vachitadza kuwana rubatsiro rwavange vachitarisira sezvo vana mukoti munyika mose vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti vanodarika zviuru 16 vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vakafanobata chigaro chegurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Sullivan vanoti hurumende yenyika yavo inopa makorokoto kuvanhu vemuZimbabwe nekusvitsa kwavaita makore makumi matatu nemasere ekuzvitonga. VaSullivan vati apo sarudzo dziri kuswedera, Zimbabwe ine mukana wekuzviisa munzira kwayo yekuvandudza zvinhu munyika. Vati America inobatana nevanhu vemuZimbabwe mukuunza utongi hwejekerere uye kusununguka kweveruzhinji. VaSullivan vanoti vanovimba kuti America icharamba ichishamwaridzana nevanhu vemuZimbabwe mumakore anotevera. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo vana mukoti vasiri kuita basa ravo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vanorwarirwa nevanorwara pachipatara cheParirenyatwa kwavaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa nekuunganidza vanhu kwaitwa nehurumende munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuchiitwa mabiko asi varwere vachinunga svosve nemuromo muzvipatara. Amai Shupikai Gachitawa vane mwana akatyoka gumba remuchipatara cheParirenyatwa. Amai Gachitawa vanoti mwana wavo haasi kupiwa mapiritsi kana kugeswa nekuiswa mabhandeji matsva nekuda kwekushayikwa kwana mukoti. Amai Gachitawa vati dai hurumende yanzwawo kuchema kwevanhu vayo yagadzirisa kuti ana mukoti vadzokere kubasa.
Ndine mwana wangu mukomana akaita accident nekombi akatyoka gumba da kuiswa simbi. Asi kubva pakatangawo manesi kuita strike yao hapana kana rubatsiro ruri kupiwa vana vedu kana mushonga. Ana chiremba varimo asi ana manesi hapana vekuti vakwanise kubatsira vana vedu vagere muzvipataro. Vakangogara zvekuti mapiritsi mushonga hapana kudreswa pavaka kuti vaone kudreswa zvironda zvavainazvo hapana. Zvekuti chishuwo chedu tiri kutoti dai hurumende yavo yazvitarisa yagona kutibatsirawo kuti ana mukoti vagone kudzokera pabasa vana vedu vabatsirwe. Muri kufiwa muzvipatara umu, vanhu vatiri kuona vari kufa vakawandisa zvakanyanyisa zvekuti zviri kutotirwadza zvekuti isusu vamwe hatina mari. Mari dzacho dzavari kuda kuti tiendese kuna na West End kuna na Avenues vamwe hatina.
VaInnocent Mazise vanga vachibva mukuona murwere wavo vashora hurumende nekutora danho rekudzinga vana mukoti vari kuramwa mabasa. VaMazise vati hurumende inofanira kutarisisa zvichemo zvaana mukoti kwete kutonga nedemo.
Ndinoshuvira kuti hurumende dai yagadzisa nhau yemanesi isaite hondo yekuti varambire basa asi zvido zvavo zvavanoda kuti zviitwe zvigadziriswe. Tisaite hondo yepfuti iri nani nekuti unotombowana nguva yekutiza kuvarwere vanoitwa sei. Ndozvati kuchemera bedzi kuti varwere ngavadzokere vanhu manesi ngavadzokere pabasa ngavagadzirise nyika yavo nekuti mwana atadza ari mumba akatadza ari mumba anogadziswa nababa ari mumba zvino kana vari kutotora demo achitotema mwana acho ari mumba zvinorinakidza here
mugwaro ravanyorera nhengo dzavo sangano rezimbabwe nurses association rati vasavhundutsirwa nematanha ari kutorwa nehurumende gwaro iri ratiwo kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi nezuro mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino guvea chiwenga vakanyora gwaro vachidzinga vanamukoti vese vari kuramwa mabasa pane vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuCuba ratanga nhasi chitatu urongwa hwekusarudza mutungamiriri wenyika mutsva kunze kwemhuri yekwaCastro kekutanga mukati memakore angada kusvika 60. Boka rinoona nezvekushanda kwenhepfenyuro muBritain ravhura ongororo nomwe dzakanangana nenhepfenyuro yeterevhizheni yehurumende yeRussia yeRT richiti pane kukwira kwekutyorwa kwemutemo wekutepfenyura zvisina divi rakarerekerwa kubva pakapiwa muchetura mumwe aimbove musori weRussia pamwe nemwanasikana wake. Urongwa hwekuchengetwa kwemudzimai wevaimbove mutungamiriri weAmerica ambuya Barbara Bush avo vakashaya nezuro huri kuenderera mberi nemugovera. Vemhuri yekwaBush vazivisa veruzhinji kuti mbuya Bush vachaitirwa munamato kuSt. Martin's Episcopal Church kuHouston muTexas uko vaienda nemurume wavo vachiri vapenyu. Munamato uyu wanzi uchapindwa nevachakokwa chete neveGeorge Bush Presidential Library Foundation. Vaimbove mutungamiri weAmerica nevamwe vanoremekedzwa vari kutarisirwa kunge vari mumunamato uyu. Mutumbi wambuya Bush avo vakashaya vave nemakore 52 ucharatidzwa veruzhinji nemusi wechishanu uchizonoradzikwa paBush Presidential Library kuCollege Station kuTexas kwakare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzenhoroondo dzenyika vaMoses Rumano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Tai ambuya Barbara Bush anga ari mudzimai akashinga, anga ari mudzimai akaenda kuchikoro, wakadzidza pachikoro cheUnited Methodist Church, wakakwanisa iwo kuita wana, wakaita mabasa makuru. Wamumwe akatungamira nyika, umwe akaita magavena munyika ino yeAmerica. Wakanga ari munhu aishanda nesimba uye mune zvematongerwo enyika, wakanga asingatyeba, waitaura zvawaida.
Sezvizvarwa zveZimbabwe tichitarisa nhasi uno hutungamiriri huripo nehwakanga huriko mazuva ana mbuya Bush,
izvozvo zvasanduka zvikuru. Mazuva ana mbuya Bush maimmigrants aisadzingwaba kana kutorwa sekunge vanhu mbavha kana kunge vanhu vari kuuya kuzoba kana kuzoparadza nyika ino. Munguva yanambuya Bush waishanda nesimba kuti munhu anokwanisa kushanda maimmigrants wakaita zvaudiwa, wakaenda kuchikoro, wakateereza mutemo yenyika wanokwanisa kubudirira kuita chero mabasa vanonga vachida kuita uye wakanga vachikurudzira madzimai uye semudzimai iwo sambuya wakanga vachiita zvematongerwo enyika zvakazara vachishanda pamwe chetepo nemurume wavo zvino zvapo mazuva ano zveimmigration zvaakunetsa pekuti munhu anonzi anobva kunze kwenyika unongoonekwa kunge mbavha kana kunge mhondi izvo zvisiri zvoba
zvidzidzo zvingadawo kutoredzerwa neutungamiriri hwechidzimaiwo hwekuZimbabwe ndezvipiwo pana Mbuya Bush
zvidzidzo zvakawanda zvatinoona kubva kuna Mbuya Bush Mbuya Bush wairamba iwo wachiita zvematongerwo enyika wachikurudzira murume wavo wachikurudzira wana vavo kuti vaite zvematongerwo enyika mune zvakanaka uye vachirangidza kuti munhu akanga akamira saamai amai venyika vakanga vane kuona kuri pamusoro kuona kwekuti vanhu vese vazvimiririre vanhu vashande nesimba vanhu vakwanise kudya vachiguta uye vachimiririra uye nekutungamira mhuri dzavo zvakanaka
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzenhoroondo dzenyika vaMoses Rumano vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vari muWashington DC umo vari kupinda misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund. Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 aita hurukuro navaChinamasa kuti tinzwe zvizhinji.
Tauya kumusangano weIMF neWorld Bank. Sekuzva kumunoita Zimbabwe inhengo yeWorld Bank neIMF. Pagore pagore vanoita misangano miiri. Nguwa ino ni muna Oktoba. So tauya kuzo attenda meeting ye muna Epo.
Panyaya ye jira ngozo ufumi. Pane jwa mchange mchita ere muru muna Washington kuedza kuti mutaura nene Amerika.
Ningati tichaedza ye jino nguwa isi chimbi chimbi nichaenda kundoona we ku State Department. Ndozo ndoona we Department of Treasury. Tichiwa kumbira kuti wabvise ma sanctions. Akaiswa pa Zimbabwe. So ndizvo tichaita nhasi.
Munoona pane zvichabuda here pane zvamuke.
Aizvo zvakwa wari asi isu tinenge tichedza pedu kutaura nawo kuti izvo akatiita kupanisha kwari kuita Zimbabwe hazvina musoro wabvise kuti nyika ifambire mberi under the new political dispensation.
Takaona nezuro vana mukoti vachinzivo vamiswa mabasa. Pane zvamuri kuziva here nezvenyaya iyi zvingaitwe nehurumende kuti zvigadziriswe.
Ningati ndisati ndabva kumusha, ningati masvondo mairi kana matatu akapera. Tichigadzirisa nyaya yemadokta wakanga waenda pastrike. Manesi wakauya wakati wane zvichemo zvavo. Tikazvigadzirisa, tikafunga kuti tapedza nazvo. Zvakatonishamisa ndosimuka musi weFriday kuti wakauyazve wachiti taakuenda pastrike tine zvimwe zvichemo. Izvi hatichanatsi kupanzwisisa ipapo kuti ngezvekwakanyika kana kuti ngezvekuda kupusa nyika.
Konyaya yemabhonasi yevashandi yakamira sei?
Sekuziva kwamunoita gore rapera takawimbisa washandi hurumende kuti tichaubhadhara mabhonasi e2017 gore rino tichitanga muna March tichizogumisira muna August. Chiwimbiso ichocho ndizvo tichaita.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachitaura na Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 vari muWashington DC. Nasi vana veZimbabwe vari kumativi mana epasi rose vabatana nemhuri yeZimbabwe iri kumusha mukucherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa kwenyika yavo makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga. Kunyangwe hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni mana zvichinzi zviri kunze kwenyika, vakawanda vavo vanoti havana kuchinja mutupo nekubvakacha. Vachiti vangaenda kunyika dziri kure sei asi vanoramba vari vana veZimbabwe. Izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC, muMaryland nemuVirginia zvibatane nemusi wemugovera uno kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga iri. Mumwe wevari kuronga nezvemabiko aya, Muzvare Shingi Mangwiro, vanoti nekuda kwekuti vakawanda vanenge vakabatikana pakati pesvendo, vakakundikana kuungana nhasi asi vachasangana nemugovera muGettysburg muMaryland uko vachadya nekuita mitambo yakasiyana siyana. Vakokera maZimbabwe ose ari munharaunda kuti vauye vazopembera pamwe chete zvisinei nemapato avari kana mimwe misangano yavanotsigira. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Mangwiro nezvezuva rekuwana kuzvitonga iri.
Isusu kunoku musi wechitatu, so vazhinji vedu vari kumabasa, asi musi wemugovera musi wa21 April tinenge tichipemberera makore 38 eindependence yeZimbabwe. And vari muno muWashington DC area tinenge tiri kuBora Park kuGettysburg kwatinenge tichigocha. Saka tokukurudzira vanhu kuti vauye vakabika, you know, zvese zvikafu zvavanofarira. Vauye tifare, tinenge tine mitambo yakasiyana-siyana, mimanzi, and tinenge tichingopemberera independence yedu yeZimbabwe.
Muri kuuronga sevana veZimbabwe chete here kana kuti mune maya masangano amuri kubatana nawo?
Tiri kutenda muzinda wedu weZimbabwe, embassy yedu yeZimbabwe kuno kuWashington DC iri kutibatsira nekuti mutambo uyu unge uchibudirira. Saka zvizvarwa zveZimbabwe takabatana ne embassy yedu kuno kuWashington DC.
Zvinhu zvamagara muchiita makore ese here kana kuti mazvitanga mugore rino zvekuungana muchipemberera kuzvitonga kuzere?
Tagara tichiungana risi akasike kutanga maZimbabwe tichiungana kupemberera kuzvitonga kuzere. So zvinhu zvatinotarisira kuti nyangwe tisiri hedu kumusha tinenge tichibatana nemaZimbabwe tichipemberera independence yedu.
Zvakakosha sei kuti muri kunyika dzamuri mucherechedze kana kuti mubatana nevamwe vari kuZimbabwe muchicherechedza zuva rakaita sere independence?
Izvi nyangwe tave kunoku vamwe vatokuzviita zvizvarwa zvekunoku, asi chikuru ndechekuti tiri vana veZimbabwe. Vamwe vedu takazvarirwa kuZimbabwe, nyangwe vedu tasigara makore akatowanda kudarika atakagara kuZimbabwe, tichiri kungozviona semaZimbabweans and tinonzwa kufara chaiko tine identity yedu yatinodada nayo kuti tiri vazvizvarwa zveZimbabwe.
Saka ipo pamabiko apa zvii zvinotarisirwa kuti munhu anga achiuya akatakura?
Apapa tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachibika, kana vasingakwanisa kubika unongoya nenyama yako isina kubikwa, togocha ipapo tinenge tichigocha. Vanenge vachida kuuya nemadrinks, vamwe munokwanisa kuuya nemaplati, and kana uri intoziva kuti vanhu munomu vanoshanda, kana usikwanisa kungoita $10 donation yako kuna Cassandra, ndiye anenge achikolekta mari idzo dzokuti homo yedu yekukwanisa kutenga zvinhu kuti mabiko yedu ange achinakidza ive yakati simbei.
Vamwe vanoti ini handiende kumhemberero dzeindependence nenyaya dzokusiyana kwemapato ezvematongerwo enyika. Kuno kwamuri munosangana here nenyaya dzakadaro dzekuti vamwe vanoti aiwa ini ndiri webato reMDC handiende, kana ndiri weZANU PF handiende?
Zvinhu zvakadaro zvinowanikwa kazhinji nekuti tichitarisa zviri kuitika kuZimbabwe, nyaya yemabasa, kushayikwa kwezvinhu zvakaita semvura nezvakangowanda-wanda zvisina kunatsomira zvakanaka kuZimbabwe, vanhu havaone kunge vane kuzvitonga kuzere kana Zimbabwe ine mamiriro ayakaita pari zvino. Asi ukanyatsotarisa zvatinenge tichipemberera isusu, hakusi kuti ibato ripi riri kutonga, whether MDC kana kuti ZANU PF.
Mumwe wevari kuronga zvemhemberero dzekusvitsa makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga muzvare Shingi Mangwiro vari parunhare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi matatu Zimbabwe yawana kuzvitonga. Takatarisa vari kugara kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inosvitsa makore makumi matatu nemasere yawana kuzvitonga, vamwe vachiti hapana chekupemberera sezvo vanhu vari kushupika. Varwere vari muzvipatara zvehurumende voyaura sezvo muzvipatara izvi musina vanhu vari kuvabatsira. Mudzimai wevaimbove mutungamiri weAmerica, ambuya Barbara Bush, vanotarisirwa kuradzikwa nemugovera mudunhu reTexas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba muchasangana nesu zvakare muzvirongwa zvinotevera. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.